Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 20 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yete pasirese hapana vanoita profit ukatasvika dzose pakuzvibatira nezvekungobatana badana vachida maalliance.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuEar Zimbabwe asi vachiti haifaniri kutengeswa.
These reforms tine zvimaparastatal zviri kungodya mari vana eZimbabwe kwataa kuita vakwasha vedu kuti vanoseenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years.
Asi vanotungamira bato rePDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe iri kupawo kuti nyika itonyanye kuenda kumawere. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti bazi rinovamiririra muhurumende harina zvariri kuita kuvabatsira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuEar Zimbabwe asi haifaniri kutengeswa. Nemusi wechitatu veEuropean Union vakarambidza ndege dzeZimbabwe kuenda kunyika iyi dziri musangano iri nenyaya yekutyira njodzi sezvo ndege idzi dzanga dzisiri kugadzirwa nenguva yakatarwa. Dzimwe nguva ndege idzi dzinobhururuka nevanhu vana izvo zvinoitawo kuti zvinhu zvibva zvaoma. Asi vaGumbo vanoti ndege idzi dzinosimudza mureza wenyika.
Pasi rose nyika yese business rendege hariitiri kuita mari kana kuti rinzi kuda ringanzi richaita business rakakura. Rinoitirwa kuti rive neyamirati connectivity kuti vanhu vakwanise kufamba vachienda kune dzimwe nyika dzagrematourist. Basa rendege nderokuti ivo kazhinji kachona kubatsira kwarinoita panyika zvinobvira mumana mamwe mabasa akafanana naiwayo atingati etourism nokufamba kwavanhu vachienda kunoita mabhizinesi kunzvimbo dzavanenge vachienda kutsvaga mainvestors nekunoinvesta kune dzimwe nzvimbo. Ndege pasi rese hapana vanoita profit ukatasvika dzose pakuzvibatira nezvekungobatana batana vachida maalliances nokuti hapana ndege inenge ine mari inenge ichigona. Isuwo sokuziva kwenyu imumwe andi kutaura navo vaBlessing tiri kurongavo kuti tivanevo dzimwe ndege dzokushanda nazvo mamwe maairlines okushanda navo pamwe chete kuti tigoitavo maalliance akafanana nanoita mune dzimwewo ndege.
Wasvika papi urongwa ihwo hwekutsvaga hwekushanda navo?
Tichiri kuhugadziridza urongwa ihwo sokuziva kwamunoita pasina chekuvanza ndechekuti kambani yedu yeAir Zimbabwe yanga isisina kumira zvakanaka. Saka tinombogadziridza mabhuku edu tichitaura nevamwe hamungati mabhalansi shiti enyu tichitarisana navamwe nokugadzirisa zvakafanana naizvozvo zvatiri kutaura pamusoro pazvo kuona kuti zvamira mune zvakanaka. Ndeni vatinenge tichitaura navo ndozvavanenge vachibvunza kuti apa makamira sei apa makamira sei. Kana zvanaka izvozvo then request yedu yokubatana navamwe inenge vaveri attractive. Ndataura kakawanda ndichiudza vanhu kuti tine makambani akawanda atiri kutaura navo but zvavanenge vachibvunza nezvo vanenge vachida ndozvatiri kugadzirisa kuti tigora kuti tingagona here kupinda into yepartnership namamwe makambani fananidzana nezvinoitawo nedzimwe nyika kupinda into alliances nezvimwe zvakasiyana izvozvo.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Asi sezvo Studio 7 isina kukurira divi rimwe kunge tsvimbo tabatawo vaimbo vagurukota rezveupfumi vachitungamira bato rePDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe nemamwe makambani ehurumende uye kusagona kutungamira kwehurumende kuri kukanganisa zvinhu.
Zvakuenda mawere zvinotyisa. Vanonzi vachinamasa vaya vakoniwa hakuna kana mari kana mabhondi noti acho vakambosvidzira navo hausi kumawana ba. So it's a crisis state. So ama mbembe akaimbwa na mapfumo.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo abiti?
A very simple thing, we need a political solution in the country. Ngavaende makororo anonzizana apa. But if you ask me from a technical point of view, we have to produce. Nyika haisi kuproducer hii. Nyika haisi kuproducer. So kana tisiri kuproducer, hatukwasi kutengesa zvinhu zvekunze outside the country, anoti ma export. Kutuwane mari yekunze kweimwe nyika. So that's number one, we need to produce. Number two, pada fiscal discipline, pada unyanzi kurana economy, washaika iwao. So that's the second thing, we need fiscal discipline, we need macroeconomic stability. We have to go back to basic economics, the garanti taura, kuti we eat what we kill. Tikabata gonzo, tinojika mbeera ama zirodikamu. Tikabata okanzo, tinojika kanzo. Zine urubata kambeera, waita expenditure yenzo, my elections ariko. Commander agriculture ya matanga nayo, commander economy ya matanga nayo, is just an instrument ya arbitrage. So management of the economy is key. And the biggest problem, ya crisis ya itika from 2013 to now is that the economy has been badly mismanaged na Patrick Chinamasa. Chechitatu, ngati bvise zvimakontrol zvatina zvese zvanasi SI-64 of 2016. Zvimakontrol zvataita zveduty, zvimakontrol zvataita business doesn't like that. Capital is a coward. So zvimakontrol izvi hazviite zvatangoita izvi. Chechi 4, let's have reforms. Tine zvimaparastatal zvirikungodya mari vana eZimbabwe kwatakuisa vakwasha vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years. So let's have reforms. Let's get rid of maparastatal. Let's repeal chimutemo chechinonzi Indigenous and Empowerment Act.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare.
Magaterera kune penyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association va Douglas Mahia vanoti havana zvavari kuwana kubva kubazi rinovamirira kana kuti Ministry of Welfare Services for War Veterans, War Collaborators and Ex-Political Detainees. Vanoti havasi kupiwa mari yekubatsirikana kana yekuti vararamisewo mhuri dzavo sezvavakavimbiswa nehurumende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevakarwa hondo vachinga Dube kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuziya nyaya iyi tabata vamahiya.
Hapana chiri kuitwa. Mimi ndakambotaura nguva dzapfuura kuti zvaive nani kuti kusave neministry inonzi yevarwi rorusununguko. Nokuti hapana basa rairi kuita. Hapana chavari kuita chinobatsira isu. Zvavari kuita vari kuita kana paine zviri kuitwa. Hapana chiri kumbobvunzwawo mavo veteran kuti pane zvine chokuita nemi mungade kuona zvinhu zvakamira sei. Which I want to believe is democracy. Asi unotoudzwa kuti iwewe nechada kuzokutengera hembe, iwewe nechada kuti uzofamba nemaoko usingafambi netsoka. Zvekuti isu tinobvunzwa kuti kufamba nemaoko idzo tsoka dzichikwanisa kufamba zvakatinakira here kana kutishatira. Hapana munhu ari kubvunzwa pamusoro paizvozvo. Tinoudzwa kuti taakuda kuti uti zvakati uye musataura. Saka chatakaendera kuhondo chakatibatsira chii? Tingaende here kuhondo kunorwa hondo pasina chinhu chinozondibatsirawo inini, pasina chinhu chinobatsira ruzhinji rwevanhu. Nokuti dai ruzhinji rwevanhu rwaibatsirwa isu taizova kuti kana ruzhinji rwevanhu rwainge rwine magariro akanaka, upfumi hwakamira zvakanaka, zvinhu zvakanaka, isusu tinogutawo kubva kupovho. Nokuti ndo vaititengera hembe, ndo vaitipa chokudya. Iye vabereki vedu chinonzi Zanla and Zipra mauto akaumbwa nevanhu. Saka hatichazivi kuti totikudi.
Saka muri kushanda sei nebazi rinofanira kunge richimirira zvido zvenyuri?
Dai matoti iro riri kushanda sei, nekuti hapana chariri kubvunza isu. Rinoti iro ndiro rinoziva zvinoda isu, asi isu tiripo tichiziva zvatinoda. Saka hapana pari kushanda. Iro rinenge rakati kwandiri kana ndaakutaura ndiri inino, ndotoona sekuti rakatoitirwa kuti vawane chokuita chinoita kuti vakafarwa hondo yechimurenga vose vanyaseinda pavasingakwanisi kuzotaurazve either pamusoro pehondo kana pamusoro pavo. Nokuti ndozvatiri kuona.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tirikutarisa nezvinoda kuitwa nehurumende kugadzirisa upfumi uhwo hwaenda kumawere. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu iyi inonzi chatowedzera nenyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo uye hurumende yave kushandisa mari yose kutenga mota dzekutsvaga rutsigiro uye zvimwe zvinokwezva vanhu kuti vavhotere bato riri kutongaredza NUPF. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU Dr. Gift Mugano ava vanoti mudura rehurumende pare zvino inhava izere mhepo.
Hurumende haina mari. Ukaita semaaccounts akashowana reserve bank. Mari iri mubank i2% yetotal deposit. Zvichireva kuti madeposita akaitwa nevanhu mubank $6 billion. Mari irimo ine hard cash inokwata kunotohwemamo i2%. Inova tichingati close to $300 million. Saka vanhu vari kuenda chirwirango kunotora mari kubank ye$6 billion. Imo mune $300 million. Saka hurumende yapererwa. And mukaita semareport ereserve bank. Anoratidza kuti mureserve bank hamuna mari. Yekwata kuti mwedzi upere tichiteka zvinhu zvetokonyika. Dota kune ma backlog e 6 months makambani akaapply kuti vatenge zvinhu zvekunyika 6 months hasi tobhadharwa makambani mazhinji Dota yakatadza kubhadhara madividends ayo kuma shareholders nekuti hakuna mari kubhangi wacho kuti process iitwe kuti mari itenge zvinhu zvekunyika anofanira kutanga vatora cash yavanodiposa mubank ndorusaida pawaiting list yozobhadharwa.
Asi kavari kuti ivo hapana chekuita nekuti munyika hamusina mari dora racho rekuAmerica harisi kubatika.
Ko zvavakati body note vakauya chegadzisa mari zhinji akagadzirisika. Tofana kudzidza dambudziko remuAfrica nemuZimbabwe hatidzidzi tinoti taparura mutemo hatitarisi kumashure zvinoita kuhigh school kuprimary kuti kana wafoita macorrection kana mwana grade 1 aita correction sei mapolisi nega asikaita macorrection nyika isina mari tofana kudziva chikonzero kuti nyika isina mari chii mari ari kuti iye munyika munoenda mainvestors ndivo vanofanira kuunza mari munyika munomu mari inouya nemadiaspora vari kunze kwenyika vanounza mari mari inouya nekutengesa zvinhu kunze kwenyika mari inouya nekupuwa zvikwereti. Ndo mafoo soze mari iwa haiwe na kuprinda zimdola yaka hii kuprinda zimdola inoango pepeka kwenda msango haina hendu matira nikuti hakuna kuprinda zimdola kunya iyo wati haruna kuti haunde zimdola mangoji haribi zimdola sasa jino iya haka kuti njena uda zimdola hapana uda zimdola haunga so vidambu zikoka reZimbabwe nekuprinda zimdola haina hendu matira hakuna kune nika 33 nika 33 zaka shanta US dollar zapi na matambi zikoja yaka fani ndaka kuna na wani hakuna kana one yakatanga kugadzira kuunza nyika mari yayo kuti kwacha zvisa zvaringana tinofanira kugadzira zvigadzirwa zvakawanda tinofanira kubvisa zvibinga mupini zviri kuti vanhu vasagadzira zvigadzirwa izvozvo zviri kuwanisa izvozvo zvecorruption ngavabvise corruption ndikutanga ngavaite kuti mitemo yekuti vanhu vaite business inge chena zvakanaka iri doing business hazvitomboni kuenda kuna godobori tokwanisa kugadzirisa tiexport nao isusu Zimbabwe tisitogatega panyika 33 dzakashanta kumari kunze kwenyika mari yayo yadona zvinongowanza mari isuitotisudzo current mari isina zvita ndounzi bondi note makambwa imari bondi note zvikuitira kubondi note zvitakataura izvo muna mei gore rakapera kuti richabhinwa izvo rakubhinwa south africa mangoti yaita hanzi kwaiye ukaunza bondi note harisimagiri riri kusimagirwa bondi note riri kubotswana south africa zambia mozambique munhu echiuya ari pamusiri anopiwa bondi note votova kuenda kumusha o mari yekumba kwanyendai munoshandisa iyo mari yekumba inondochinjwa ivo marandi otosaramusi south africa ikoko chagona hapana jira rebindura tanga daita akatinomboda bondi noti iyoyo randi yaitosvika munyika manje randi kusara kumesina bondi noti hakichiwa ikoko.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamirira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navadhumisani mupofu vekumondoro vanoti munzvimbo yavo hamuchina mufaro nemakororo ari kuba mombe. Atino kwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya yekuti mapurisa haana zvari kuita mukusunga mbavha dziri kurura munzvimbo iyi. Kuti tinzwe zvizere tabata vampofu.
Mukoti ukavhara mombe. Kusinenge ndakuri wongona mangwana semishimo. Pamunozoronda ronda muchadza nhombe yakafamba chii. Mwana mombe yakatozviwa yakaskinia. Yakabviswa nyama yakasiwa mabhonzo. Vakomana vacho vachiya vabayira mapanga kuso. Nekumakumbu.
Izvi zvakatanga kuitika riini?
Izvi zvane nguva zvichiitika.
Ii nzvimbo dzipi dziri kunyanyoita dambudziko iri rekurasikirwa nemombe mumhondoro macho?
Kunoti Mhondoro Ngezi inonzi kumuloto village 3 nemuloto village 3 nemuroja nemuloto village 2 magogoros inonzi magogoros cave primary.
Saka kusvika pari zvino hapana atasungwa?
Hapana atasungwa, havangoshingidzira. Munhu wachona akamboya achitenga mombe achoya akatenga mombe akazinjika akateva mombe yadzoze usiku akauraya mazindani. Akamuendesa kumapurisa, mapurisa akati akatanga kuvharavhara nyaya yachona nhasi hapana kana zvati zvaitika. Asi zviri kuitwa nevanhu vemabhucha varipapo mumapurisa.
Mungati ndo vari kuita here kana kuti hapana umbo wakati tsvikiti ndo zvinoita kuti mapurisa asasunge vanhu?
Ya umbo une huripo hwebhutsu yakaonekwa yakatokwa nemunhu. Naiyewo munhu wacho anenge achitaurawo kuti itai kana ndichiti munoroya, itai murunduku wamuchiti ndini, itai kamushonga yacho yamunoita iyoyo tione kuti zvoita sei. Nyarara yatibvireya patoipedzerai munhu.
Vanhu ka vakasungwa vaba mombe mutongo wacho unenge wakati kurei, havatye vanhu ava kuti vanogona kusungwa?
Ndoona kuti chiita kuti vasatye vanhu ava vanenge vane ushamwari nemapurisa. Vanenge vari kudya mari pamwe chete nemapurisa etapaa. Mapurisa ari mumudhiri rekudiwa kwemombe kuti iwo wabigwa mombe wacho ukatoripota. Mapurisa andoita sekunge iwewe ndiwo waba mombe.
Pabiwa mombe dzakawanda zvakadii kubva zvatanga nyaya iyoyi?
Mombe dzabiwa dzakana ndisine kumanisi kana kuma15 dzaitosvika.
Imiwo sevagari vemumhondoro muri kumboitawo here mushandira pamwe wekuedza kudzivirira kuti mombe dzenyu dzisabiwa?
Vanhu vari kutaya, vamwe vari kutisvedzedza matanga padhuze nedzimba, vamwe vachitenga dzimbwa kuti vakomana vacho vasanye vachiwo kusvikawo imbwa vakawadza chema vakomana vomuka usiku vachitarisa matanga kuti hapane chingadai chaitika kudanga.
Asi chingave chii chaizvo chiri kukonzera kuti vanhu vatange kuba mombe zvakadai?
Tinoona kuti kuwanda kwaita vanhu nekuda kwesimbulasi yakauya yakavakirwa nedzimba nevemabhucha avavo. Kuwanda kwaita vanhu ndoona sekuti ndezvimwe zvezvino zviri kuwanisa mombe kubiwa izvozvo.
Saka ikurudziro ipi yamuri kupawo mapurisa uye makambotaurawo here nemumiriri wenyu mudare reparamende?
Kunoti vakuru vedu kune zveparamende voona kwacho kunomunetsa. Nogonaida vakatavambo vavhotera.
Ndiani mumiriri wenyu wedare reparamende?
MP Nakigala.
Saka kana vakateerera muda kuvaudza kuti kudii?
Ndoti ngavatibatsirewo vamhanyemhanye vemapurisa vedu pakubatuma vakuru vave vaodhi dzamapurisa.
Mugari wekumhondoro Vadhumisani Mupofu vari parunhare kumhondoro kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Nhlanganya uyo achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anoshanda iye nemadzimai vanoita zvemimigodhi. Titsanangurei kuti imi ndimani uyezve sangano renyu rinonzi chii?
Ndinoitwa Muzvare Tapadzwa Muropa, ndiri programs manager weorganization inonzi Center for Natural Resource Governance CNRG ine maheadquarters kwaMutare uye tine maoffices muHarare.
Imi mate munoshanda nemadzimai anoita zvemimigodhi, ndeapi matambudziko amuri kuona vachitarisana nawo amuri kubatsira imi sesangano?
Matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumigodhi anosanganisira nyaya yekuti vazhinji vazhinji vava havawane mukana vekuti vapinzwa mumabasa nenhau yekuti vanogona kunge vari vanhukadzi kana kuti havana zvidzidzo zvakakwana zvinodikanwa mumigodhi uye tinoona kuti mhirizhonga yakanyanya zvikuru sei mumigodhi inogona kunge iri mhirizhonga mudzimba kana kuti mhirizhonga inotokonzerwa nemamwe maagensi ehurumende yedu zvikuru sei mapurisa vanenge vachida kukanganisa madzimai vanenge vachitaura kuti mining haisi kuhuza pfunduso mukati meupenyu hwavo takaita ongororo munzvimbo dzakasiyana-siyana sekwamarange zvakaonekwa kuti muna 2008 pakaitwa operation hakudzoki madzimai akashungurudzwa zvikuru sei nemapurisa nemasoja apo pavaida kuti vabudise kuti madiamonds ari kucherwa aya haasi kubatsira madzimai saka tinoti kushungurudzwa kuramba kuchienderera mberi mamwe matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumamining areas anosanganisira nyaya yekuti zvoni hutano hwavo zvikuru sei hutano hune chekuita nesikaru dzavavo tingangoti reproductive health iri kukanganiswa nenyaya yekuti mvura yavanoshandisa pakugeza kana pakunwa inokanganisa mitezo yemiri yavo inenge yakonzerwa nekuti mvura iyo inenge yapolutwa nakuti yakanganiswa nemamining companies mvura ine tsvina yanenge ishandiswa nemamining companies inosvika ichiiswa mumurumu saka ndozvimwe zvatiri kusangana nazvo uyewo tikuona kuti vane vechikoro vazhinji vacho havachafariri kuenda kuchikoro vava kuda kushanda semakorokoza mumamining community saka tiri kuti isusu secnrg tinoda kuti hurumende itipe mukana wekuti madzimai iwavo vakwanise kutaura nhunha dzavo vakwanise kubudisa chokwadi pachena pasina kuti pane mapurisa kana kuti masoja anogona kukanganisa kodzero dzavo
pane vamwe vangada kuziva kuti imi makafunga sei kuti mutange kuita basa ramuri kubata iri semudzimai
inini ndisati ndabatana necnrg ndandagara ndiri nhengo yeorganization inonzi women's coalition in zimbabwe yakava inondisimudzira kuti ndigone kushanda nevamwe tione kuti matambudziko emadzimai angagadziriswe sei asi takaona kuti tabatana necnrg madzimai anogara mamining community vanga vasina platform atingati mukana wekuti vabatana nemamwe mapato akasiyana-siyana emadzimai kuti vataure nhunha dzavo kazhinji kacho tinoona kuti pakangotaurwa nyaya dzekuti women in mining madzimai anowanzobudiswa ndo madzimai vagara vane migodhi yavo asi isusu tiri kuti zvoni nyangwe mining yacho inonzi inogona kubatsira madzimai inogona kushandura upenyu hwevanhu tikaenda mamining communities iko zvino zvivakoma tinoona kuti maroads acho akacherwa hakuna mvura yakachena mamining companies acho kuti ugare pasinawo uvatsanangurire nhunha dzevanhu havadi kana kuti vakwanise kutaura nemi uyewo vashandi vanogara mamining community havana mukana wekuti vakwanise kufoma yatingati workers comm saka takaona kuti zvinhu zvakakosha kuti tishande nemadzimai agara mumamining community tione kuti kuri kunzi migodhi yese yapera kuri kunzi zvicherwa zvese zvapera pasi zvii zvimwe zvatingakwanise kuita zvinogona kuvandudza upenyu hwevanhu saka ndosaka tichiti tinoda kuti titarise yatingati maalternatives ndedzipi dzimwe nzira dzinokwanisa kuunza pfundutso zvakaita seagriculture ongororo yeduwo vakoma takaona kuti kazhinji panotanga mamining activities minda yevanhu yakanaka inotorwa nemamining companies kazhinji kacho tinoona kuti madzimai vanova ndivo vanorima chikafu vanobatsira nyika kune chikafu vanenge vasisawane minda yekuti vakwanisa kuti vaenderere mberi vachichengeta mhuri dzavo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muri pano pachirongwa chedu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvinotochinda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nedare remakurukota kana kuti cabinet rekubvumidza kuvandudzwa kwemutemo unochengetedza kodzero dzevana kana kuti Children's Act kuti unge uchifambidzana nebumbiro remutemo idzva kuvandudzwa kwemutemo uku kunenge kwaakuitawo kuti inge iri mhosva kuti vabereki varodze mwana asati abva zera pamwe chete nekusatoresa mwana chitupa chekuberekwa kana kuti birth certificate murukuru edu, tinatsa chigaro wesangano rinomirira vanhurume repadare vajona gokova tinogamuchira ine mufaro pa studio 7 vagokova
tinotenda vakandimiri nekundigamuchira pa studio 7 kwazuva yatere
vagokova nhasi tiri kuti timbotarisa nezviri kubuda kumusangano wanga uchitwa nedare remakurukota kunyanga uko kwatinonzwa kuti vawirirana kuti mutemo unechekuita nekodzero dzevana Children's Act unge uchiwandudzwa kuitira kuti ufambirane nebumbiro remutemo idzva imiwo sesangano repadare munotambira sei urongwa uhu
isisu tiri boka revarume varume vacho vakawanda tiri madzibaba vane hanya nevana vedu madzibaba vasingadi kuonawo vana vedu vachirodzeswa vasati vasvika zera saka tikutopengawo nenyaya yacho yekuti dai kwava nemutemo wakadai vana kana vari maoko edu semadzibaba vave vana vanochengetedzeka
nyaya iyi haisi itsva vagokova yekuti vabereki vamire kurodza vana vari vadiki chii chiri kuita kuti zvirambe zvichienderera mberi
isu sepadare tinoto nemaprograms atinawo atiri kushanda nawo nemadzibaba nevanhurume kuti vanhurume ngatimirei nenyaya iyoyi tishande pamwe chete nevezvemutemo vavariro yedu ndeyekuti vanhu vasatombofa vapinda munjodzi yekusungwa because isisu tiri kuita public awareness yekutanga kutogara nevarume tichitaura navo pamusoro pekuipa urongwa ihwohwo hwekurodza vana vadiki
kune zvimwewo zviri kunzi zvinofanira kunge zvichisungirwa munhu kana akanga aita zvakafanana nezvinoitwa pane dzimwe tsika hanzi china mwari zvimwe zvinhu zvinganzi here vanhu vanofanira kusungwa kana kuti itsika dzevanhu muchionawo imi vagokova
I think chinamwari choda kunzwisisiwa because kana vanoita zvechinyamwari vachidzidzisa vana kubata varume havasi kuti ibva wanozviita izvozvi zvinhu zvofanira kuva nenguva yazvo saka kana chinamwari chiri kuratidza kuti chiri kukonzeresa kuti vana vabatwe vasati vasvika zera then tinogona kupesana nacho but sekuziva kwatinochiita inonzi pachirungu cultural practice but as long as isingasvike pakuti vana vanenge vakubhinywa nekushungurudzwa nevarume nekuti vabva kuchinamwari
dzimwe tsika dzamungatiodai mutemo uyu ukashandura ikave mhosva dzingava zvakaita sezvipi munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevana
tinotaurawo pamusoro penyaya yechiramo but yechiramo irimo kudhara mumurawo because ukabatwa uchinzi pane yavanoti indecent assault wabata mwana madhamu wabata mwana nhengo dzisingafaniri kubatwa then even ari muramu unofanira kutorangwa pamusoro peizvozvo saka ndo dzimwe tsika dzatiri kuona kuti dzichiri mumagariro edu patinofanira kudzipedza tsika huru inonetsa panyaya idzodzi ndeyekuti vanhu havadi kutaura pamusoro pazvo zvinhu zvofanira kutaurwa pamusoro pazvo tichizviexpose tizvipedze varume vave varume pavo kwete pagandana
saka imisangano renyu zvii zvariri kuita kuti nyaya idzi dzinge dzichikurukurwa padare pane vanhu vese
izvozvi tine atinoti macommunity dialogues patinosangana varume madzimai izvi nevana vadiki tichitaura nyaya idzodzi dzemagariro akanaka atinofanira kukurudzira nemagariro akaipa atinogona kusangana nawo anofanira kunomhangarwa kumapurisa tiriutaura pamusoro penyaya idzodzi izvezvi munharaunda dzakawanda dzatiri kushanda tichisangana nevarume tozotora varume toti handei tonogara pasi nemadzimai nevana toona kuti matambudziko atinawo ari munharaunda dzedu ane chekuita nekushungurudzwa kwevana matambudziko akaita sei
aiwa tinotenda zvikuru vagokova nekuwana nguva yekutaura nesu
tinotenda ndafara kuti nhasi tawanawo mukana wekuudza vateereri zviri kuitika munyika medu
manga makateerera kuna sachigaro wesangano revanhurume repadare vajona gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokusiyai mumaoko ablessing zulu
aiwa tinotenda jonga sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Guru kutare zvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe, asi vachiti kambani iyi haifaniri kutengeswa. Asi vanotungamira bato rePDP, vatenda ibiti, vanoti Air Zimbabwe iri kupa kuti nyika itonyanya kuenda kumawere munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri Dr. Imina Chris Gande munhau dzeChindebele.